Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumiguru 26 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vovhura dare idzva reparamende zviri pamutemo. Israel nezuro yakatumira mauto nemotokari kunorwisa muGaza kwechinguva chipfupi. IMF yoyambira Reserve Bank of Zimbabwe kuti ikaramba ichidhinda mari. Dzimwe dzinotsigirwa negoridhe zvichabva kuti upfumi unange kumawere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vatambira ndokuvhura zviri pamutemo dare idzva reparamende kuMount Abden mudunhu reMashonaland West. Dare iri chipo kuZimbabwe kubva kuhurumende yeChina uye chibvumirano ichi chakatenderanwa pasi peutungamiri hwamushakabvu vaRobert Mugabe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachitiko chanhasi vaMunangagwa varumbidza zvakanyanya China nechavati chipo chechivakwa chitsva.
Pandakaenda kuChina muna 2018 ndaiva nezvinhu gumi zvandaida. Pazvinhu izvozvo ndaida vatibatsirewo kuvaka paramende itsva sezvo yatanga tiinayo yaive diki. Hama yedu vaXi Jinping vakati vanozotibatsira nezvinhu zvina kusanganisira paramende sechipo.
vaMunangagwa vati China kuburikidza nemutungamiriri wayo vaXi Jinping iri kutsigira pamwe nekurwira Zimbabwe kumatare makuru akaita seUnited Nations Security Council. Vatiwo China iri kushora zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Varumbidzawo China vachiti yakabatsira kugadzirisa magwenye emagetsi emarasha kuwange 7 ne8 uyewo kugadzirisa nhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport. Vange vakatungamirira chikwata cheve kuChina vatangweno vebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nebudiriro reInternational Development Cooperation Agency vati chivakwa ichi ndochivakwa chikuru chaitwa neChina kuchamhembe kweAfrica. Vebato rinopikisa Resistance Coalition for Change vange vari pachiitiko chanhasi asi vakamboramba kuenda pakuparurwa kwekutanga basa kwenhengo dzeparamende vachiti havacherechedzi vaMunangagwa vachivapo mera mosva yekubira sarudzo kochicha pakuti vaende kudare nhasi. Vanokokera nhengo dzebato iri mudare reparamende vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vanga vasinei navaMunangagwa asi kungovhurwa kwedare ravachashandira.
Hatina kuenda kuna vaMunangagwa, taenda kuhandover ceremony yanga itwa nenyika yeChina kuparliament yevanovestap.
Vanokokera bato reZANPF vapupuraito garepi vati zviri kuitwa neTRIPC hazvina nematuro ose.
Strategy zvokuti vari kuona kuti nyika haisi kumira, nyika iri kufamba, tiri kutoshanda takavavarira kuvaka Zimbabwe. Saka ndinofunga kuti zvauyawo munjere dzavo kuti aiwa zvimwe taakutosara.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro uye vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinonyadzisa kuti Zimbabwe vakirwe dare rakakosha zvakadai neimwe nyika.
Kutokundwa nemarodhisha akavaka paramendi iyo yatanga tangotsitsirana imomo tangoungana imomo yatanga tisikatakwani kuti zvechokwadi hurumende yedu inotiudza kuti neupfumi hwese hwatiinawo senyika takakonewa zvechokwadi chokwadi kuzvitiwo paramendi yedu inoo simbo yekuti tirinyika insovereign yakazvimirira inotada nezvairi apa takupuwa parliament nemachina
vatiwo kunyange hazvo chivakwa ichi chichinzi chipo havatenderani nazvo sezvo kusina tsvimborume inongobvisa mwana wemvana madzihwa
inyacha dzei dzakaita kuti machina atipe parliament zvii zvimwe zvatisingazivi zvimadhiridhiri zvavakavirira nehurumende zvavari kuwana dzingave ngoda dzingave gold ingave land chaiyo chii chaicho zvakabva handifungi kuti zviri zvega
mutevedzeri wemutauriri weTriple C vagift hostelosiziva vazivisawo kuti bato ravo richange zvakare rodzokera kumisangano yedare reparamende uko vaivambosiya vachiti vainyunyuta nekudzingwa kwakaitwa dzimwe nhengo dzavo navasengezo chabangu vatiwo zvizvarwa zvezimbabwe zvichaziviswa gwara richatorwa nebato iri mushure mekunzwikwa kwenyaya vakaendesa kumatare richiti vachabangu havana masimba ekudzinga nhengo dzeTriple C
munoziva kuti nyaya yedu iri mumatare musi watu turi kupinda muhigh court kubva ipapo we are going to pronounce kuti isu seTriple C Deputy Police Club Direction yatiri kutora in terms of our engagement in parliament and our engagement in local authorities
chivakwa cheparamende ichi chakatanga kuvakwa muna 2018 chikapera muna chikumi 2022 uye chinonzi chakavakwa nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuamerica ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Apo kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata cheHamas chinonzi nehurumende yeAmerica chinopfurikidza mwero muzinda wePalestine muZimbabwe nhasi waita gungano pamuzinda wawo muHarare uchishora zviri kuitwa neIsrael iyo yazivisa nhasi kuti mauto ayo nezuro manheru akambopinda kwenguva pfupi muGaza nemotokari ndokubhomba dzimwe nzvimbo. Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Gungano iri raitwa pakadziswa mureza wePalestine semucherechedzo wekuchema zvizvarwa zvenyika iyi zvafa kubva zvatanga hondo iyi musi waGumi Guru 7. Vamiriri venyika dzinodyidzana nePalestine dzakaita seSudan, Egypt neIran, masangano echiIslam munyika pamwe nebato rezanu PF vapindawo mugungano iri vakabata zvinyorwa zvinoratidza kutsutsumwa pamusoro pehondo iyi pamwe nezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero. Asi nyika idzi dzinosanganisira America dzinoti dzakatemera vatungamiri vashoma vanotonga nedemo. Mumiriri wePalestine muZimbabwe Vatama Almasri vatenda nyika dzose dziri kumira nenyika yavo kusanganisira Zimbabwe.
I want to thank you on behalf the embassy of the state of Palestine to the Republic of Zimbabwe for your attendance and for your solidarity in this.
Ndinoda kutenda indakamirira muzinda wePalestine muZimbabwe nekumira nesu panguva inozvino zvakatiomira senyika yePalestine muhondo yeIsrael. Ndinoda kuzivisa kuti tichamirawo nehurumende yeZimbabwe kurwisa zvirango zvayakatemerwa neAmerica iyo yatinoshorawo zvekare mukutsigira kusagadzikana munyika medu kubudikidza nehondo iyi.
Vachishora danho ratorwa nemuzinda wePalestine muZimbabwe nhasi mumiriri weIsrael muZimbabwe, Botswana neZambia Amai Ofra Farhi vanoti kutsutsumwa kwePalestine hakuna zvakunoreva kana Hamas isina kukanda zvombo pasi.
This is something that no country, no normal country, no Zimbabwe, no Israel can bear and they have.
Hondo iyi haina basa nenyika dzese idzi kusanganisira iyo Zimbabwe kana America chaiyo yavari kutaura.
Vanotungamira sangano remadzimai rechiIslam reFatima Zahra Women's Organization Amai Haja Makwinja vanoti vari kuchema nevanhu vePalestine vachichenura chikwata cheHamas vachiti gakava iri rakagara riripo kubva kare kubva Israel payakatanga kupamba ivhu rePalestine. Mumwe wechidiki webato rezanu PF achishandawo nesangano reCitizens Against Economic Sanctions vaishane sumarima vati Zimbabwe nePalestine zvine hukama hwakasimba kubvira panguva yehondo uye vashorawo America nekutemera Zimbabwe zvirango zvavati zvinokanganisa upfumi.
Hukama hwePalestine neZanu PF hwakabvira kare wakabvira kubva munguva yatinoti this is the liberation struggle apo taiona vagari vePalestine vachiratidzawo kushushikana nezvaitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ukama hwacho hwakabva kure kana vachiti zvirango zveupfumi zvakanangana nevanhu ivo vachibata ofisi yemutungamiri wenyika zvazvinongoreva ndezvekuti mutungamiri wenyika paakaiswa pazvirango izvi haana kuiswa chibvakumba kwake.
Asi vemapato anopikisa munyika vakaita se Citizens Coalition for Change vanoti upfumi wemuZimbabwe wakaondomoka nekuda kweuori nehumbimbi ndoga webato rezanu PF kwete zvirango. Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vati havaone chikonzero chekuti Palestine ide kupindira panyaya yezvirango zvainoti zvakatemerwa Zimbabwe.
Nyika yePalestine haifaniri kupindira munyaya dziri kuita muZimbabwe dzamanyepo zvokuti muZimbabwe mune zvirango, iyo nyika yedu yeZimbabwe isiri pazvirango.
Vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe vafa muhondo iyi kusanganisira chiuru chimwe chete nemazana mana kubva kuIsrael, uye Hamasi inoti muGaza mafa vanhu zviuru zvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mana nevatanhatu. Vanhu vemuAmerica vafa makumi matatu nevatatu. Hamasi inonzi yakapamba vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevana kusanganisira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reIMF rinoti upfumi hwenyika yeZimbabwe uchatidererei pane zvaraimbenge rataura gore rapera, uye riri kuyambirawo Reserve Bank of Zimbabwe kuti ikaramba ichidhinda mari kunyanyawo dziri kunzi dzinotsigirwa negoridhe zvichatopa kuti upfumi hukurumidze kuenda kumawere. Asi gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vanga vachiti mari dzinotsigirwa negoridhe idzi dzinoshanda kudzikamisa dhora remunyika. IMF yakatumira chikwata chaye kuZimbabwe chakashanda kubva musi wa18 kusvika musi wa25 mwedzi uno. Gore rapera IMF yakanga yati iri kutarisira kuti upfumi hukure nezvikamu zvina nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 4.7%, asi inoti nekuda kwekuderera kwemitengo yezvicherwa uye kusanaya zvakanaka kwemvura, upfumi hunogona kukwira nezvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 3.5%. Chikwata cheIMF ichi chinoti Zimbabwe iyo iri kuda kubatsirwa nebhanga iri kugadzirisa upfumi hwayo uye kutaura nevayakakwereta vairi kutadza kubhadhara inofanira kuvandudza mashandiro ayo kana ichida kuti izvi zviitike. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata chipangamazano cheRBZ vari mukomiti inoona nezvekufambiswa kwemari vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwe divi ravo.
Vati zvinorumbidzika zvabuda paIMF, zvinorumbidzika zviri kutaurwa neIMF, uyezve zvavanotirima nzere zvinogona kuterereka kuti zvigogona kutibudisa matambudziko atiinayo senyika. Tinobata mabatiro ekuti vanenge vachitipa zano rekuti upfumi hwedu hungafambisika zvakanaka sei panguva ino vasingakwanisi kutipa rubatsiro rwemari. Vanogona kutipa chete mazano nekuti rumanzeye.
Ndezvipi zvamunganongedzera zvabuda mukushanya ikoku?
Vanoti rumanzeye chii? Vanoti aiwa, vongu tingava tiri kusimukira panyika nezvimwe zvese zvichiitika zvakanaka. Asizve tine nyaya dzakaita sekuti zvimwe zvatinononga-nonga zvisiri zvebhanga guru rehurumende, atinofanira kuzvibvisa pabhanga guru rehurumende nekuti zvinozokonzeresa kuti mari inge ichiwanda kura sina maturo, zvinokonzeresa kuti igoshayiwa simba.
Mashoko enyu imi pane zvinonzi bhanga guru renyika riri kuita zvarinofanira kunge risiri kuita otiwo kudini?
Bhanga guru rehurumende rinodaira ipapo richiti takatotanga kutozviita, nekuti kana takatarisa kubhadhara kwanga uchiitwa zvikweriti zvekunze zvakanga zvakagara pabhanga guru rehurumende zvakatobviswa kandoiswa kubazi remari dzenyika rinoshandisa mari dzenyika reministry of finance. Saka ndokwazvagara ikoko zvarumbidzwazve ingaiwa bhanga guru rehurumende harigoni kunge riiwe rinenge rakabata mari richibhadhara mari dzekunyika, nekuti zvinogona kukonzeresa kuti vagopindirazve muhomwe yekuti paye nechimisikizo chekudhindwa kwemari, nekuti bhanga guru rehurumende rine homwe inodzika isingaperi inoramba ichiinda, ingori kurudziro iripo yavatipa asi inotambirika kurudziro yacho.
Vanga vari chipanga mazano chebanga re RBZ va Persistence Gwanyanya vari parunare muHarare na Ivan Zininga wa Studio 7. Ivan zabatawo nyanzvi munyadzo zveupfumi vari mukuru wekambani Underhill Corporate Solutions Dr. AD Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Ivo vanoti zvingakukanganisa Zimbabwe pakuti upfumi hwayo hupe zvakanaka ndoda kutaura zviri zvina. Chokutanga vanoti vanoona sekuti maminerals ori Zimbabwe inonyanya kutemba nezvicherwa zvedu. Saka vanoti vanozvitenga kwakasiyana siyana kunyika dzakasiyana China naAmerica vanoona sekuti mutengo wezvicherwa haukwiri kuchatodzika. Chechipiri vanotarisa futi vanotarira nyaya yeagriculture zvezvirimwa zvedu. Semaziri vanoita vazhinji vanonyanya kutarisa weather yeZimbabwe katikaita maguta tinowanzokuita futi nzara. Gore rino retiri takatarisa iro tinogona kusawana mvura yakanyanya zvakaita zvakadarika mamwe makamiri apfuura iyo zvinova zvinogona kutikangisa kuagriculture.
Pane chirungu chabatwa apo chanzi Kwasai Physical Operations chiri kunzi chinoda kuti chinzi dzorwei. Ndo zvipi izvi vatereri vangade kunzwisisawo ipapo?
Kana vachiti Kwasai Physical Operations vanenge vachitaura kuti Reserve Bank renyika vanenge vava kubata-bata basa ririfange richiitwa neyatinoti Ministry of Finance. Reserve Bank yavakuda kupindira kudau ivo inotoita zvokuti ishandise mari da kuyaita magokoenzika kuti vatitoti ivo printing chaiyo kutoprinta mari kuti vafande mamwe maprogram zvisiri zvinotarisirwa kuti Reserve Bank iite. Saka vanoti zvikaramba zviita izvo ndokuti zvagara zvichiitwa vagono vachipo zvakazoitwa vavanguzva varipo vagara vachizviita zvinokanganisa yatinoti value yecurrency yedu inflation.
Tochitarisa rwendo irworwu rune here zvamunoona zvichizobatsira Zimbabwe kumberi uko kuti nyaya dzeupfumi dzigadzikane munyika?
Zvakakosha. Ushamwari hwakaita seIMF, World Bank nevamwe zvakakosha nekuti isu tinozviziva kuti nyika huru dzakaita sanaAmerica, nyika huru dzakaita sanaUK vanowirirana chaizvo naIMF. Zimbabwe peiriko zvinezvi tine yatinoti chikwereti takatikurisira zvisingaiti. Saka chikwereti chocho kuti chinatso kutaudzwana zvakanaka kuti tisazopeya mainterest akakurisa kana kuti upfumi hwedu huvandudzwe. Ushamwari neIMF hwakanaka, ushamwari neWorld Bank hwakanaka, ushamwari nedzimwe nyika zvakanaka, tichikweshana tichidii tichitorodzana.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi vari mukuru wekambani Underhill Corporate Solutions Dr. AD Mahembe vari parunare kuCape Town muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevasere kana kuti 18 vakaurayiwa nezuro manheru mudunhu reMaine muAmerica nemumwe murume panzvimbo yekudyira nekutandarira. Mapurisa ari kutsvaga Robert Card ane makore makumi manomwe ari kunzi ndiye akapfura vanhu ava. Apo nyika yave kugadzirira sarudzo dzemabi-election mumatunhu gumi nemashanu ane nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakadzingwa muparamende navasengezo chavangu, avari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change, zvakawanda zviri kuitika zvinonzi nevamwe zvinogona kutadzisa sarudzo idzi kuitwa kana kungoita kuti ZANU-PF ipiwe zvigaro zvose yakagumbata zvayo. Bato reCCC rakatoenda kumatare richipikisa kudzingwa kwenhengo dzaro kudare reparamende, uye High Court iri kutarisirwa kunzwa nyaya iyi musi waTumbudzi. Ukuwo ZANU-PF yatokwira chinhano chimwe chete mugadziriro yayo mushure mekuzivisa kuti ichaita sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato mumabi-elections aya kana kuti maprimary elections musi waMbudzi. Izvi zvinosiya papi nyaya yekusarudza vamiriri vano vakasununguka. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vatimu Muringai pamwe nenhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vamandaza kuti varikuona sei nyaya yesarudzo dzemabai election iyi.
Sarudzo idzi dzakangokosha semakoshero anongoita dzimwe sarudzo, nekuti dzinopa mukana kuvagari venzvimbo dzichange dzichitwa sarudzo kuti vatsvage vamiriri vavo. Saka isu nemafambiro atanga tichiita atiri kuramba tichingoita, tinoona zvakakodzera kuti titange kugadzirira pari zvino semukana iwoyo watapiwa neveTCCC nekusarongeka kwakaita mumba mavo kuti tikwanise zvakare kudzokera kuvanhu. Tinoti aiwa, tine vanhu vari kuda kukumirirai, ivo vanhu vosarudza munhu kwavo vavanoda. Saka isu tongoita semaitiro atagara tichiita semusangano, tinoenda kumaprimary kupa vanhu chance dzekuti vasarudza anozovamirira.
Vamuringai, tinonzwa kuti bato renyu rakatozivisa kuti harisi kuzopinda musarudzo dzeby election idzi. Mungatiudza mamiriro akaita urongwa hwenyu?
Kutadza kutonga kwaita ZANU-PF muZimbabwe, taakugara tiri maelection cycles ari unnecessary. Tinoziva kuti izvi zvakamboitika futi 2022. Tikurememba kuti kwakazoitwa futi maby election muna 2022 March. Asi isusu tinoziva kuti CCC yakavhoterwa nevanhu. Munhu anonzi Chabangu uyu ari kuti angari memba yeCCC nezvakadaro daro. Asi tinoziva kuti inini ndikapfeka uniform yeZimbabwe National Army hazvirevi kuti ndamusoja. Saka regai vamboita zvavo zvemahumbu avo. Isusu seCCC tikumira nevanhu ende takamira nevanhu.
Vamandaza, manzwa zvataurwa nava muringai, pindurai tinzwe.
Tinotishamisa kunyanya isu veZANU-PF nevamwe vagari vemuZimbabwe ndechekuti nyonga-nyonga ikaitika mukati mebato reCCC inonzi yakonzerwa nevanhu veZANU-PF. Kureva kuti ivo vanenge vachiti muCCC varimo vese ndeveZANU-PF. Chamisa ndeveZANU-PF, Chamangu ndeveZANU-PF, Biti ndeveZANU-PF, Watchman ndeveZANU-PF. Nekuti ava vakapikisana mukati imomo, vakatanga kurwisana, vanopomera ZANU-PF. Zvino chaiye chaiye anonzi weCCC ndeupi?
Vamuringai, bato renyu rakasapinda musarudzo, marasa chido chevana veZimbabwe wakavhotera bato renyu, hamusi maakupa here vaShabangu mumwe mukana kana mabara ekuti vanga vachidzinga dzimwe nhengo dzeparamende?
Nyaya iripo ndeyekudai. So takarepresenta vanhu veZimbabwe kukaendwa kukatoitwa maselection processes zvese zvikaitwa, mari dzikashandiswa nezvakadaro daro, election ikaitwa. Saka vanhu veZimbabwe vari kuona nyaya yacho kuti haina kumbovandika kana kuita sei. Vanhu vari kukonzeresa zvese izvi tiri kuvaziva. Vanhu vakamirira Zimbabwe vari kuzikanwa. Pati iri kumirira zvido zvevanhu iri kuzikanwa. Vachamisa neCCC yataura kuti izvo zvekuita mhirizhonga nekuti kudeukeropa kuti tipinde panyaya dzepawa, haiwa. Isusu takamira nevanhu musi wa23. Saka ndozvatotaura izvozvo kuti vanhu vachiri kuita zvavari kuita, vachitumana Chabangu vachiita zvavari kuita, isusu hatinei nazvo. Takamirira vanhu veZimbabwe ende vanhu veZimbabwe vanoziva kuti CCC ipati yevanhu.
Vamata zatipete hedu chirongwa, tingatarisira here kuti ZANU-PF ichawedzera zvigaro nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato reCCC muparamende, tichinzwa vachiti havasi kukwikwidza maby elections akaenderera mberi?
Tikapiwa mukana wokuti vanhu vadzokere kumaby elections ariko, vanhu vane maconstituencies ari kuitwa maby elections, tinotarisira kuti vachaona chokwadi, vachapa chigaro kumunhu anokwanisa kuvamiririra.
Vamuringa ichipete chirongwa, tingaona here nhengo dzakavhota musarudzo dzaNyamavhuvhu dzichitambira danho renyu rekuti hamusi kupinda maby elections kana aenderera mberi?
Ndinoti kune vanhu vese veZimbabwe, kune mwana wanyamunhu, Zimbabwe ndeyedu tese. Zimbabwe yakarwirwa, vanhu vakashaya, misha ikapiswa. Zvikanzi izvo nevakomana vari kutonga ava vachaunza rusununguko. Hapana rusununguko rwati rwauya 43 years, hama dzangu. Saka zivai kuti chikwata chenyu cheCCC chakamira nemi, hakuna kwatiri kuenda.
Vanga vari nhengo yeCCC vaTimu Muringai vari parunhare mudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza vari parunhare muHarare neStudio 7. munhau dzemitambo. Mutambi wetsiva yevanhukadzi ane mukurumbira kuda Chiwandire apiwa mukana wekurwira bhandi reWBC International, iro rinomuisa mutambo mumwe chete kuti arwire bhandi reWBC regoridhe zvakare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Maneja waChiwandire vaClyde Musunda nhasi vaudza vatori venhau kuti WBC yapa Chiwandire mukana wekuti arwire bhandi reWBC International, iro riri maoko aYuvraj Singh anobva kuIndia.
Fight yatakawana yakuda kwacho Chiwandire ari kutamba swa15 December kuAustralia. Ari kunotamba akachallenja Build the international world international boxing council title. Ya aka challenge saka akutama nemusikana anobva kuIndia anonzi Raj Singh. Uyo wajasangana naye
vamusonda vanoti bhande iri rakakosha nekuti Chiwandire akaritora anowana mumwe mukana wokurwira bhande repamusorosoro reWBC regoridhe.
Bhazi bhandi riri nouremu nokuti nderepasi rino rose, asi riri inhamba 3 muorganization yeworld boxing council. Sokuti kana achinga arwina bhandi iri achawanazve mukana wokuzorwira bhandi rokupedzisira reWBC gopi.
Gore rapera Chiwandire akamborwira bhande regoridhe iri asi akakundikana kuritora mushure mekurohwa nemapoints naYemilet Mercado wekuMexico. Chiwandire pachake anoti atotanga kugadzirira zvakasimba kuti akunde.
Yeah, I can't promise you much special ndakamboita kuMexico and ndingakudzi zvakawanda wanda, but only our training yatinofundidzira kuti tichaiita ichatinzira magood results and also to prove ourselves kuti we can do this sort of us.
Izvi zvatsinirwa nemurayiridzi wake Tarisai Ponde anoti panosvika zuva remutambo vanenge vatodarikidza gadziriro yacho.
I think my voice about 50% is 60%, but if you see working at that 60%, you won't imagine what it was hard. Because we need to think at a peak. We have to feel about 50% when it comes to terms of working. I tell them what it was.
Vamusonda vanoti vane mavhidhiyo asinge achirwa ayo varugaroona naChiwandire kuti azivisise marwiro emutambi wekuIndia uyu.
Pamutambo uyu ndakakwanisa kuongorora musikana anonzi waachanga achitamba naye, ndikatarisa nematambiro anoita musikana wangu ende uyezve pamaratings musikana wangu atori panumber 10 iye ari panumber 41. Saka ndinotarisira ende ndinovimba kuti pamutambo uyu tichange tichikunda.
Mutambo uyu uriko musi wa15 zvita kuAustralia uko kuna vana muzvina bhizinesi vari kushambadzira nekudira mari mumakundano aya. Chiwandire akaita mukurumbira apo akaenda kuZambia ndokunorova Catherine Piri nekutora bhande reWBC reuremu hwesirivha. Akadzivirira bhande iri nekurova Zulina Monos wekuMexico, izvo zvakamupa tikiti rekunorwa naMercado wekuMexico zvekare. Chiwandire ndiye mutambi wechipiri muZimbabwe kutora bhande reWBC reuremu hwesirivha achitevera mutsoka dzaCharles Manyuchi uyo anoti ave kuda kuregedza zvetsiva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na8pm nhasi, apo tine hurukuro nemadzimai nezvavari kuita kusimudzirana panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovhura dare idzva reparamende zviri pamutemo. Israel neZuro yakatumira mauto nemotokari kunorwisa muGaza kwechinguva chipfupi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.